Magweta vachamisa aita chipatapata kuti vabate nguva yekusvitsa mapepa kudare repamusoro-soro reConstitutional Court sezvo nhasi ranga riri zuva rekupedzisira kuti vapikise zvakabuda musarudzo pasi pemurau. Rimwe remagweta vachamisa vatava nemupofu vatichasara yave nyaya yekuti vatongi vachinzwa nyaya iyi.
Umbo wachona ndewe mafiga toradza chaiko chaiko kuti mafiga isa aitwa zvakanaka. Pane umbowo huneo chekuita nemaitirwo ezvinhu yatikati process pachirungu. Pane umbowo hwemamiriro ekunze panguva yesarudzo maballot box achiunzwa akavhotwa kare vanhu vachihlikidzigwa nokurohwa pamwe chete noku zvinhu zvakadaro izvozvo ndoumbo wacho.
Vampofu vati vasvitsa umbowo hwakati tsvikiti kudare hunoratidza kuti sarudzo idzi dzakabirirwa. Vati chikuru paumbowo hwavanahwo ndechekuti zvakaziviswa nekomishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission zvakasiyana nezviri pamapepa akasainwa nevaimirira mapato panzvimbo dzaivhoterwa kana kuti maV11 forms.
Kuta mapepa aiswa mudare saka zvose zvave kufambira mberi. Zimbabwe yave nemukana nokuti nyaya yavo itongwe mudare. Saka ndozvaitika.
Vatiwo vari kutyisidzirwa zvikuru nekumirira kwavari kuita vachamisa panyaya iyi asi vati havasi kuzodzokera kumashure.
Vanhu vanondityisidzira havasi kumira. Naiko zvino ndichiri kungomhanya ndotogara musango. Pane zvinhu zvakatoitika pamuviri wangu nekuda kugara musango. Asi isu tiri magweta.
Mapepa asvitswa kudare aya asvitswawo kune vese vakakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba pamwe nemukuru anoona nezvesarudzo muZEC vautoilet Laigwana kuti vapindure kudare. Hatina kukwanisa kutaura navamunangagwa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi asi nezuro vakati havaizoenderera mberi neurongwa hwekugadzwa kwavo kudzamara nyaya iyi yapera kunzwikwa nematare sezvataurwawo navamupofu kuti kugadzwa kwanga kuchida kuitwa vamunangagwa kwave kufanira kutombomiswa. Vachamisa vanoti ndivo vakakunda musarudzo idzi kunyange Zeki yakazivisa kuti vamunangagwa ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.